Nengo izo zinosanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanga vari kusero kwavo kukwekwe dzapinda misangano munzvimbo dzadzinobva. Nengo yepolitibhiro uye vari gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vapinda musangano kusero yavo yemabvumadzama kuzowa kwazvimba. VaZiyambe Ziyambe avo vanga vari mukati mevanhu ndokuzopiwa mukana wekutaura vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota nehowandu kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya.
Kuti tiri kuda kukurudzira vanhu vakawanda kuti varejiste kunovhota. Patinoita slogan dzanzwa chairman vachitaura kuti 2023 tobva tati 5 million votes. 5 million votes dzinoburitswa nevanhu vakarejestwa. Hadziburitswe nemunhu asina kuregister. Kana usina kuregister, pana imbori president kuKenya kuvainzi Mwai Kibaki vaitaura zvikanzi kana usina kuregister, you are useless, wakangofanana nemunhu akafa.
VaZiyambe Ziyambe avo vazvionera pamunhu sefodya dambudziko riri kusangana nevanhu pakutora magwaro ekuzvarwa. Vanoti vari kuita dambudziko rekunyoresa kuvhota kwevanhu sezvo vari kufamba mitinhu yakareba kunonyoresa kuvhota kwamurombedzi uye vanhu vakawanda havana zvinodikanwa zvose.
The only the major problem that is there is vanhu vedu to be transported kuenda kunoregister kwamurombedzi. So the mobile registration have not been able to cover all the people. Secondly, we have a significant number of people vane ma challenges in obtaining ma birth certificate kuti vawane ma IDs.
Sachigaro wesero yemabvumadzama vamainzi musapurwa vabvuma kuti vaZiyambe inhengo yesero yavo. Vamusapurwa vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havana magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuti vanyorese kuvhota.
Tinawo kuti vamwe vafana vazhinji vane mukana wekunoisa but vane maproblems ekuti vabereki vavo vakafa but havana access yekunorejista. Saka chichimo chatinoshati kuchemana chekuti daita gona kuona mukana iwoyo kuti vana ivavo vagona kunorejista. Because kufirwa nemubereki haisi mhosva but mwana haazive dambudziko rakaita kumubereki ashaike but atakwanisa kuita muupenyu kuti adzidza awane kuenda kune imwe level. Saka tiri kuchema chichimo chekuti tibatsirewo ipapo.
Panyaya yekuenda kumapazi epasi kwaitwa nenhengo dzezanu PF mutevedzeri wemutauriri weCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalo Siziva vanoti ZANU iri kutevedzera zvakaitwa kubato ravo sezvo ivo vakatotanga kare kuenda kumabranch kwavo sezvo musangano uchiumbwa kubva pasi.
Isu seCCC takataura kare kuti pakufamba kwatiita mumovement idzva tinobumba musangano kubva pasi pabranch papolling station. Ndosaka veZANU vaona kuti ngatiendei kumasero nekuti tinenge tivatungamidza in terms of nyaya mabest practices panyaya dzematongero enyika, in terms of mabest strategic intervention panyaya dzematongero enyika, in terms of the strategy yekuorganiza nekumobilaiza vanhu. Saka tivanenge vachiteera kuti tiri kuda kuita sei kuti vanzwisise because ndo nyaya dzinodiwa. Ngavaende kumabranch vanzwisise kuti politics iri muvanhu, politics ndezekuti tichinje upenyu hwevanhu. Asi isu tetiri kumberi munoziziva.
Mapato akawanda zvevatongeri venyika ari mubishi kuvandudza mapazi emapato avo pamwe nekutsvaka rusigiro kunhengo itsva. Bato rezanu PF rine urongwa hwekunge rave nevatsigiri mamiriyoni mashanu sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Ukuwo CCC iri kuti iri kuda kusvitsa nhengo mamiriyoni matanhatu. Apo vaMnangagwa vanga vari kukwekwe vatevedzeri vavo mubato vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi pamwe nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObert Mpofu vanga vachitarisirwawo kunge vari kumatunhu avanobvawo. VaChiwenga vanga vachitarisirwa kunge vanga vari kuwedza vaMohadi kuBeitbridge kuchitiwo vaMpofu kumatebhereland North. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.